handiripone sezvinhu zviri kuitwa nevari kunze kwenyika zvizvarwa zvezimbabwe zviri zvinhu zviri kuitwa nekuda kuita kakufurira kana kuti zviri zvinhu zvakaipa asi ishungu dzevana vezimbabwe vari mhiri kwemakungwa avo vanotumira mari dzavo kuhama dzavo dziri kuzimbabwe mwedzi nemwedzi vamwe vhiki nevhiki dziri shungu dzekuti zvinhu zvinake vakwanise kudzokera kumusha tikatarisa vamwe vacho vari mhiri kwemakungwa vakaita seni ndiri mupoteri munyika yeamerica nenyaya yekuti ndakashungurudzwa ndakambunyikidzwa ndikapambwa pamwe chete nekuendeswa kunzvimbo yandisingazive kwandakaenda ndakasungwa kumeso ndikatotswa ikoko ndichipomerwa mhosva iri kupomerwa ivo vatungamiriri vemdc vakaita sana honorable job scaler dziri nyaya dzekuti vese vari kupomerwa subversion vanotreason saka hatifare nazvo isu vakapotera mhiri kwemakungwa tiri kunyunyuta zvikuru nekuti tinoona kuti kodzero dzevanhu hadzisi kukudzwa nehurumende iripo yezanu pf tiri kuda kuti nyika yedu inake ive nehurumende inokurudzira kodzero dzevana vezimbabwe
vamwe vanenge vachiti sezvo vari kunze muchigara maziva mazuva kana madhete anenge achiratidzirwa munodii kuendawo kumusha munobatana nawo pakuratidzira ipapo
zvinhu zvacho tinotarisa kudhura kwemitengo yematikiti endege vekusouth africa vaida kuenda kudemonstration yaaugust 16 nekuti vari pedyo nezimbabwe asi demo racho rakazorambidzwa nemapurisa nematare dzimhosva saka naizvozvo tinoona kuti zvizvarwa zvemuzimbabwe zviri kusouth africa zvaida kuenda kunodemonstrator musi waaugust 16 asi rubatsiro tinobatsira tiri kunoku zvakangofanana nezvaitwa munguva yehondo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviri munyika dzakaita sana zambia kumozambique vamwe vari kusouth africa vamwe vari kunana Sierra Leone vamwe vari kunana Ethiopia vamwe vari kunana Tanzania vamwe vange vari kuno kuamerica nekunana uk vachibatsira hondo yechimurenga saka hazvina kusiyana nezuva ranhasi kuti zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinowanikwa zvichibatsira
kwouyawo hurumende dzekunze kusanganisirawo masangano akaita sana european union takaona vachisoropodza nzira dziri kushandiswa nehurumende kudzivisa kuratidzira kwanga kwakarongwa nemdc ikoku imiwo semumwe wevanhu vari kunze munoonawo sei matanho akatovawo nenyika dzekunze nemhinduro yakabvawo kuhurumende yezimbabwe yekuti dziri kupindira mune zvematongerwo enyika
muunganidzwa wenyika dzekueurope uchitaura unenge uchienderana nemitemo yatingati mainternational conventions anokurudzira kodzero dzevanhu munyika imwe neimwe ndo zvavanenge vachitaura pamusoro pazvo zvisinei hazvo inini ndinoona sekuti isu vana vezimbabwe pakuguma kwazvo nepakutanga pazvo tisu tine pundutso yezviri kuitika munyika medu vanobva kunze uku vanenge vachiuya vachitibatsira